Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 3 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare redzimhosva rinoti Pastor Ivan Mawarire vane mhosva yavakapara nekudaro vanofanirwa kugara mutirongo kusvika musi wa17 kukadzi.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarawo vanobvuma kuti hazvisi nyore kufambisa sarudzo dzemuZimbabwe.
Mapurisa oenderera mberi achimbonyikidza kodzero dzevanotengesera migwagwa kunyange hazvo matara akati vasabviswe munzvimbo dzavanotengesera kusvika nyaya yapera kutongwa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Masangano evanotengesera migwagwa yeguta reHarare anoti nengo dzavo dziri kutsutsumwa nekuramba dzichishungurudzwa nemapurisa ekanzuru pamwe nevashandi vekanzuru uyewo mapurisa eZimbabwe Republic Police. Masangano aya anoti pachine mutongo wedare repamusoro wakamisa kubviswa kwavo mumigwagwa kusvika nyaya iri kudare iri yapera. Izvi zvakazoita kuti rimwe remasangano aya, Revenders Union Zimbabwe, rinyore tsamba yenyunyuto yokugurukota zvemukati menyika veIgnatius Chombo, richiti riri kumbonyikidzirwa kodzero dzaro nezviri kuitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police zvekuvatorera zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru wesangano iri vaStan Zvorwadza.
The mood yakuita mavenda ka ndeyekuti va agitated kuti zvinhu zviri kutorwa mu street mu yemu yanditi izvichinzi zviri kutorwa nokuti kune typhoid azvisi kudestroyewa zviri kugovanwa nemapurisa ekanzuru nezveterapi vari kuzvigovana which means corruption iyoyo it's not going down very well nemavenda kuti imi muri kutaura kuti pane typhoid but you are not destroying our goods you are taking our goods more share saka typhoid yacho muri kuirwisa sei moriitya pa street chete kuti mudzimba dzenyu muri kuenda nayo iri mumapaperback.
Mapurisa achiri kuenderera mberi here vachikutorera izvinhu?
Vari kuenderera mberi kwete kutora zvinhu chete, vari kutora zvinhu kuruva vanhu. Ende isisu chataona machitadzidza tichitarisa zviri kuitika mutaundi. Ndechekuti vari kutora vanhu zvinhu vachiruva vanhu and ZRP iri kushandisa maborder gas nezvimwe zvanhu zvakadaro. Haisiri police, it's more like a paramilitary.
Tinoona kuti imi mune nzvimbo dzamakaa makanzi mutengesere. Vari kutengesera vari munzvimbo idzodzo dzamakamaiswa nekanzuru vari kutorerwa here zvinhu zvakare pamusoro petyphoid iyo?
Vari kutorerwa munhu wese ari kutorerwa hapana pavari kusiya kunze kwekuti ivo vatarise nzira dzekuti vanga adresse problem sei. Vari kutowedzera nokuti zvavari kutora munzvimbo dzakatarwa nedzisina kutarwa vakazvitora zvinhu izvi vari kuenda vogovana. Vapedza kugovana havachatarisa zvakare kuti even nzvimbo dzakatarwa dziedzie dziri kutubuka masewage vadzigadzirise.
Vanga vari mukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vaStan Zvorwadza vari parunare muHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorereka, tabatawo mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme ava varamba mashoko ekuti vashandi vavo vari kutora zvinhu zvinenge zvatorerwa vanotengesa mumigwagwa ava.
Nyaya payakaenda mukoti judgment yakanzi reserved takaenda musi wechipiri kukoti raiti hatina tinotimisa kuti tisaite basa redu rekutidzira ringe rakachena rekutiitidzirira zvirwere muguta nekuti vanhu vari kutengesa ava vakatengesa panzvimbo dzisingatenderwe vainavo notengesa kunzvimbo dzinotenderwa dziripo dzirikutoshayiwa vanhu vanhu hatiri kuti vainavo notengesera ikokunenge zvichitenderwa saka aya mashoko avari kutura kwamuri aya mashoko evanhu vari kuda kupembedza kubasa ravo ravari kuita zviri pamutemo. Kanzuru haizombopi yakadzora tsvimbo kuti vanhu vaite zvinhu zvisiri pamutemo zvinhu zvinounza tsvina muguta
Vari kutengesa mugwagwa vari kunyunyutawo zvakare kuti midziyo yavo nezvinhu zvavo zviri kutorwa vari kuzoona zvichigovanwa nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuro. Izvo zvichinzi zviri kutorwa nekuti zviri kubatsira kuparadzira chirwere chetyphoid. Munoti nemashoko ari kupomerwa vashandi venyu vekanzuro iwayo?
Shoko iwayo tinomarasa kunze. Tiri izvozvo vashandi vedu havatori zvinhu vanenge vatora kuvanhu vanotengesa vachizvidya. Chikafu chese chinotorwa patinenge tichiita maoperesheni edu chinondodikireiwa kumunicipal head office. Todzeya motikari yemabhini toita chikafu ichocho mumotikari iyoyo tochipwanya pwanya. Tinoita izvi kuti chikafu chatinenge tatora kune munhu uyu neuyu chisasangane uye chisadzokere kuvanhu kunotengeswa fudhi nekuti takutyira kuti zvirwere zvinezvi zvakazopararira.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kunzwawo divi remapurisa eZimbabwe Republic Police panyaya iyi.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarao vanoti nyaya yekutungamira sarudzo muZimbabwe yakaoma zvikuru sezvo mapato ose anenge achichema chema nemabatirwo aanoti anenge achiitwa sarudzo. Nyaya yekuti Zimbabwe inonzi haifambise sarudzo zvakanaka ndicho chimwe chikonzero chakapawo kuti itemerwe zvirango neAmerica nedzimwe nyika dzekumawirira zvikuru dziri musangano reEuropean Union. Amai makarao vanotiwo vakazvipira kushanda nemapato ose nemasangano ezvimatongerwo enyika uye masangano anoita zvesarudzo akaita seZimbabwe Election Support Network pamwe neElections Resource Center kana kuti ERC. Mukuzeya nyaya yegadziriro dzesarudzo dzichaitwa muna 2018 tavabvunza kuti mari yekuita sarudzo nezvimwe zvakaita sedzidziso yesarudzo yacho iripo here.
Ndifunga kuti pane musi uchazombosvika watinenge tichiti mari yedu yakakwana asi mari yekushandisa tinayo yekuti titange mabasa ese iwayo tinayo nekuti tine vamwewo vari kutibatsira zvakare treasury yedu ministry of finance yedu iri kutibatsira apo neapo saka mari yekutangisa mabasa ese iwaya tinayo.
Pachine kamwe kakugunun'una Justice Makaraoke vari kunze kwenyika kana kuti vediaspora ava panyaya yekuti bumbiro remutemo rinenge rinoti vanokwanisa kuvhota asi zeki inenge inombobuda ichiti havakwanisi kuvhota zviri kufamba sei?
Zeki iri kuti hongu bumbiro remutemo riri kuti vanokwanisa kuvhota asi hatisati taane mutemo unobva mubumbiro unotiudza kuti tinovavhotesa sei. Tine mutemo uri mumagwaro edu unoti munhu anokwanisa kuvhota muwodhi maanogara saka tiri kuti avo vanenge vachigara kunze kwenyika wodhi yavanovhotera ndeipi. Kunze kwekunge mutemo iyo ukashandurwa ukavabvumidza either postal vote kana special vote mutemo wedu hausati wagadzirwa kuti tibve pamutemo iyoyo unoti munhu anovhotera muwodhi yaanogara chete chete haakwanisi kuvhota kune imwe wodhi kune imwe nzvimbo isiri wodhi yaanogara.
Saka mutemo uyu ukavandudzwa zeka haina dambudziko rekuti vanhu vavhota havo vari
kwavari? Zeka haina dambudziko chaizvo takati kutongochemawo kuti dai mutemo uyu wavandudzwa taudzwa kuti kana kuine vanhu vari kunze kwenyika munovanyoresa makati 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 vachizovhota mukuti 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 ndo mutemo watakangomirira iwoyo.
Justice Makarao, basa ramunoita iri riri nyore here nekuti tinombonzwa zvichinzi vamwe vekuzaru PF havasi kufara vamwewo vanopikisa havasi kufara munozviita sei kuti zvifambe?
Nyore handifungi kuti basa riri nyore nekuti mumwe nemumwe anokwikwidza anenge achida kuti iye ave anobudirira. Saka mukukwikwidza imomomo kana refu yakatemwa nebhora hazvina basa chero tabudirira mugemu redu.
Pane vamwewo vamwe masangano akaita seElection Resource Center vari kutivo zeka isati yanyatsojekesa kuti muchashanda navo sei musarudzo dziri kuteera idzi vanenge vachiita basa reya?
Kana vari kudaro kuda vari kukanganisa nekuti takatogara pasi tikawirirana kuti tichange tichifamba navo mune zvese zvatinoita.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarao vari parunare muHarare.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm-hmm. Mutungamiri wenyika yeAngola va Jose Eduardo dos Santos vazivisa nhasi kuti havasi kuzotsvaka kusarudzwa zvakare semutungamiri wenyika gore rino danho rasvitsa kumagumo makore angada kusvika makumi matatu nemasere vari pachigaro.
Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica va James Mattis vazivisa nhasi vari kuTokyo kuti nyika yavo yeAmerica ichamira zvakapetwa kazana kubva muzana nenyika yeJapan. VaMattis vari parwendo rwavo rwekutanga kubva pavakadomwa semukuru wePentagon uye vataura mashoko aya pamusangano wavaita nemutungamiri wehurumende yeJapan vaShinzo Abe.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti masangano anopfurikidza mwero akaita seIslamic State anogona kushandisa mutemo wekurambidzwa kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kunyika nomwe dzine uwandu hwemaMoslem mukutsvaga rutsigiro senzira yekuwedzera kukura kwesangano iri.
Vanorwara negomarara vari kukurudzira hurumende kuti itore dambudziko rechirwere ichi sedambudziko ravhiringa zvakanyanya nyika yose. Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Vachitaura kumhemberero dzekucherechedza zuva rechirwere chegomarara iro rinopemberwa musi wa4 kukadzi gore rega rega, vamwe vane chirwere chegomarara ichi vati upenyu hwevanhu vazhinji kunyanya varombo huri kurasika sezvo hurumende isiri kubatsira zvakanyanya mukurapwa kwechirwere ichi. Umwewo vanorarama neHIV vaDonens Kangausaru vanoti kunyange zvazvo vave nemakore mazhinji vachirarama neHIV vanoti chirwere chegomarara reziso ndicho chakapotsa chavauraya, asi vanoti vakazobetserwa nerimwe sangano rakazvimiririra. VaKangausaru vanoti hurumende inofanirwa kuumba homwe yekubatsira vane chirwere ichi.
HIV iri nani pane kwesina vararama over 26 years neHIV handa problem. But cancer marwadzo ainomira zvakanaka.
Cancer zvinondirwadza kuti kokana munhu ari kubhinga akanza aita cancer is a death penalty. So we must do something atinganyarira nachifamba muZimbabwe.
VaKangausaru vaudza mutevedzeri wegurukota rezveutano vaAudrin Msiwa kuti hurumende ikaramba isina hanya nevanorwara nechirwere chegomarara, sangano reZimbabwe Cancer Network richasvitsa nyunyuto yairo kuhurumende.
Ndikutura musi wa4 March kuda kunyora tsamba kuna minista vagara pano.
Amai Erina Mukungatu vekuchimanimani ndeumwe vane gomarara remudumbu. Amai Mukungatu vanoti vakabatwa gomarara iri muna 2013 uye vachiri kurapwa nanhasi. Vakumbirisawo hurumende kuti ibatsire vane chirwere chegomarara kuitira kuti vasarasikirwe neupenyu.
Nenhasi mari dziri kungodiwa kuzvipatara. Nditori nemapfungwa dzekutofunga kuti mari dzezvandakaitwa zvikwereti ndozvibhadhara nei, nekuti handina kwanisi kusenza, kuti handina zvakuita zvacho kuti ndikwanise kuti ndibhadhare mari idzodzo. Saka ndirikuti hama dzangu zvakaoma. Nemachemotherapy. Chemotherapy vanokupa mari inonzi macycles. Ndakapuwa 6, of which every week ndairibaiwa mishonga yaimixiwa mabottles matablets chichi, but I dryita almost 300 queen kuda zvese nehospital chichi zvese. Wobva ipapo wobva wanzoenda kuradiotherapy, unopina mamachines every day ngouri kuenda kubasa. Saka zvinhu zvanga hazvakaoma, zvodoti nyika itarise nezvazvo, iise rubatsiro, ikwanise kutibatsirawo isusu. Mishonga dzatiri kungomwa every day in life hatisati taziva kuti tinonzi tostoparii matamixin atinomwa anodhura $25.
Mukuru weregional psychosocial support initiative amai Norin Huni avo vane chirwerewo chegomarara vanoti hurumende inofanirwa kuonawo kuti yakoshesa kugadzikana kwepfungwa dzevanorwara negomarara.
Kashomba kuti vanhu vanzwisise kukosha kwekugadzirikana mupfungwa, ndekuti vanhu vanenge vachingomhanyira kuudza kuti une cancer, kuti vanatsonzwisise kuti kwauri wewe zvinorevei mupfungwa dzako. Havana nguva yekudaro, vanenge vachiona munhu ane cancer fanika esab.
Amai Huni vanotiwo hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu ava kana isingavabatsiri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Thank you. Vamwe vagari vekunoton vanoti zvakaoma kuramba vachibhadhara mari dzinodikanwa nekanzuru yavo asi vachigara vasina mvura migwagwa isingagadzirwewo uye vakuru vakuru vekanzuru vachizvitambirisa mari dzakawandisa. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nhasi munoton. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa nemumiriri weNorton muparamende vatemba muliswa vagare vati zviri pachena kuti mari zhinji dzavanobhadhara dziri kuperera muzvinhu zvisina chekuita nekugara zvakanaka kwevagari. Mumwe mugari wemuNorton vaSolomon Nerutanga vanoti mari yakawanda inobhadharwa inoperera kumihoro yevashandi. Mumwe mugari varuramai Toddson vati vashandi vekanzuru avo vanopiwa mari yakawanda havana hanya nebasa ravo sezvo vasingaite basa ravo nemazvo.
Chandakaona ndechekuti vakabvisa garbage padrain vanoisa padhuze nedrain rachona, mvura ikazonaya yodzosera futi yonova. So it's like of should I say kuti basa ravo vanongoriita zviya zvokungotiko chero zvazvaita.
Vatorison vatiwo vagari vose vanofanirwa kubhadhara mari kukanzuru kuitira kuti kanzuru iwane mari yekugadzira migwagwa nekuunza mvura yakachena kuvagari. Vatorison vatitsika yekurerutsira vagari vasingabhadhare mari kukanzuru nguva dzesarudzo vachivabvisira zvikwereti zvinovaka vanhu vasina hanya. Vatorison vati vanhu vanobhadhara ndivo vanofanirwa kurerutsirwa kwete vasingabhadhare.
I think chino chinodiwa chaichoka is to encourage vanhu kuti vabhadhare marets. Vanhu vakabhadhara marets zvizere then ma problems mazhinji atiri kuonaya anenge asipa. Vanhu vasiri kubhadharawo zvonzwanzi zvoright chakubvisirai 50% chakubvisirai yese sezvakamboitika. Izvozvo munei muchiencourage vanhu kuti vasabhadhara.
Sachigaro wekomiti inoona nezvemari mukanzuro yeNorton vaMaxwell Chiutsi vati vakatora danho rekudzikisa mari dzinotambirwa nevakuru vakuru vekukanzuru. Vachiutsi vati danho iri rakarwadza vakuru vekanzuru asi vanoti zvichanakira kanzuru sezvo mari yakawanda ichange yave kuenda kunogadzirisa migwagwa iyo yave nemakomba akawanda.
Ini sachairman of finance takagara pasi necommittee of finance tikarekomenda full council kuti ikate mari dzemasalaries iri directive yatanga tapiwa neminister of local government yekuti mari zhinji yekancel imarets iri kuenda kumasalaries. Saka the first step yatakatanga kuita kukata mari yematechnocracy by half.
Vanhu vakawanda vapinda mumusangano uyu vanga vachiratidza hasha dzakanyanya pamboita kukandirana makobvu nematete pakati pavamuliswa nemunyoro wekanzuru vakeni muhomba apo vamuliswa vaudza vamuhomba kuti vatevedzere zvisungo zvinenge zvasungwa nemakanzura. Vamuliswa vati vashandi vekanzuru vanofanirwa kuita basa ravo zvakanaka kwete kuita zvematongerwo enyika pamabasa avo. Ndakamirira Studio 7 muNorton, ndini Arthur Chigoriwa.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganyauye achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane kudyidzana kwayo neZimbabwe.
Mushure memakore makumi maviri nemaviri vachitongwa nevaive mutungamiri wenyika vayaya Jame, vanhu vemuGambia vave nemutungamiri mutsva vaAdama Barrow. VaBarrow vakatoreswa mhiko vari muhupoteri kuSenegal musi wa18 ndira kumuzinda wenyika yavo. Mushure mekumbotenda kuti vakundwa, vaJame vakange voramba kusiya basa vachiti sarudzo dzainge dzabirirwa. Asi mushure mekunge nyika dzekumawirira kweAfrica dziri musangano reEconomic Community of Western African States kana kuti ECOWAS vatumira mauto, vaJame vakazobvuma kumboenda muhupoteri. Izvi zvakapa vaBarrow mukana wekuti vadzokere kuGambia zvakaitika nemusi wechina nezuro. VaJame vaive muuto vakapidigura hurumende muna 1984 vakasunga vanopikisa uye vatori venhau. VaBarrow vanoti vachasunungura vanhu vose ava. Vanoti vachashandawo kuedza kugadzirisa nyaya yezveupfumi munyika mavo. Hurumende yeAmerica iri kutenda ECOWAS nebasa rayakaita uye inoti inotambira nemufaro mashoko avaBarrow. ekuti vachaedza kuunza runyararo muGambia uye kubatanidza vanhu. America inoti iri kutarisira kushanda zvakanaka navabharo. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muGambia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Pastor Ivan Mawarire vesvondo His Generation avo vakasungwa nemusi wechitatu vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa. Magweta avo anoti akwidza nyaya iyi kudarira pamusoro reHigh Court kuitira kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya iyi vaEdmonia Zamba vaudza Dare pamawarire avo vanoshanda neboka rehashtag ThisFlag vakaronga zvekupidigura hurumende yavaRobert Mugabe kuburikidza nekukurudzira vanhu vari pasi rose kuti vaungane vachiratidzira kuNew York gore rapera paipindwa musangano weUnited Nations dzava Mugabe muna gunyana gore rapera. Vanyazamba vati mavhidhiyo akaburitswa navamawarire padande mutande aipesvedzerawo vanhu kuti vapatukire hurumende. Asi rimwe remagweta ari kumirira vamawarire vaHarrison Nkomo vabva vasvitsa chikumbiro chekuti nyaya iri kupomerwa vamawarire iraswe vachiita ina musoro. Vankomo vaudza Dare kuti haisi mhosva kuti munhu ataure kuti mutungamiriri wenyika anofanira kusiya basa kana achinge atadza kufambisa zvinhu zvakanaka munyika. Vaenderera mberi vachiti kusungwa kwakaitwa vamawarire kunotyora kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo yenyika dzekutaura zvavanofunga. Mutongi weDare vaElisha Singano vatura mutongo wekuti pane fungidziro yakasimba yekuti vamawarire vakapara mhosva yavari kupomerwa saka vanofanira kugara mutirongo kusvika musi wa17 mwedzi uno pachadzoka nyaya iyi kuDare. Zvataurwa neDare zvatsinirwa navankomo.
Mapepa aiswa paDare ari kuti nzine aiyo mutongi akakwana kuti Vhani Mawarire anova musungwa ange achitongwa naizvozvo anzi atsvake kutongwa achibva panze kuDare High Court sezvo nyaya yacho isingakwanisi kuti akumbire kuti azviitire kuno kuDare Magistrate Court nokuti nyaya yacho yakaomarara. Mhosva iripo ndeyekuda kubvisa hurumende nechisimba.
Vankomo vati vachakwidza nyaya iyi kuDare pamusoro sezvo matare aMajor Street asingabvumirwe kupa musungwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yakakomba seiri kupomerwa vamawarire. Mumwe wevanorwira kodzero dzevanhu munyika muzvare Linda Masarira avo vanga vari muDare panga pachizeyewa nyaya iyi vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwavamawarire kuri kuvashungurudza zvikuru.
Hatisi uzvitambira semaactivist muno muZimbabwe. Uhudzvanyiriri huri pachena wekuda kuti vanhu vasaratidzire vasataure zvinenge zviri mupfungwa dzavo. Uye hurumende yedu iri kuda kuedza kuratidza kuti ivo havadi kuti vanhu vabude pachena vachitaura kuti vari kukuresva vari kukanganisa mukati menyika inoyi. Isu semaactivist ticharatidzira zvikurusa kubva musi wemuvhuro nenyaya iyoyi pavanoenda kuHigh Court vachinoapplya bail nekuti hatingarambe tichisiya hurumende ichidai nekuti kana zvaitika kuna Ivan zvichaitika kwandiri, zvichaitika kuna Promise, zvichaitika kwaari. Hurumende yedu tinoiziva kuti ine huori uye inodzvanyirira. Haidi vanhu vanotaura chokwadi, haidi kuti nyika dzakatikomberedza dzizive chokwadi, havadi kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe vari munzvimbo dzisina access kumedia kana kuinternet vazive chokwadi chiri kuitika.
Vamawarire vaudza vanhu vanga vakavamirira kuti vavaone vachipinda mumotokari rinotakura vasungwa kuti veruzhinji vasatye zvavo vachivavimbisa kuti zvinhu zvichanaka chete munyika. Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare nyaya iri kupomerwa mufundisi weRemnant Church vaPatrick Mugadza avo vakasungwa mushure mekunge vataura mashoko ekuti vakaudzwa naMwari kuti vamugabe vachafa gore rino yatadza kusimuka mumatare nepamusana pekuti vanochengeta vasungwa vatadza kuvaunza kuDare vachiti havana mafuta edzimotokari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iko zvino tochienda kuna Chioniso Jani achitipa chirongwa. Pindai mudariro.
kwadzisai waterere muchirongwa chedu pindai mudariro chatino taura nevechidiki inindini chioneso jani nasti na mukoma Darlington Mulambo nyanzvi munyayadze kuchenesa mvura zvingaitwe neZimbabwe kuti ikwanise vanhu mvura yakachena.
Ndofunga my water treatment edu ekuZimbabwe kunyanyanya muHarare acha kwanisi kusimudza guta rese. Ndingati water treatment plant yava diki pane population iriko. Hurumende ikakwanisa kuwana imwe water treatment. Yechipiri ndingati kuda foreign currency yekuti vawane ma chemicals ekutreata mvura ingangova isipo. Kuti toichenesa sei zvinhu zvendakadzidzawo zvandinoita kuno.
Zimbabwe ingadzidze chi kubva kuAmerica.
Chinhu chikuru chandiri kuona ndeche ma regulation, mitemo yekuti ma industry kana kuti vanorasa mvura yavo inobva muproduction yavo kuma rivers kana kuma lake. Ndikatarisa kuZimbabwe mukatarisa vana mukuisi river. Ma industry iwayo mashoma ariko anongo discharge pasina kumvura isina kunyatso kutreatwa. Zvokuti ndo zviri kuita futi kuti chi painozoda kunotreatwa inenge ichida ma chemicals ne ma process yaka inodhura kuti icheneswe. So kuno mitemo yavakaisa yekuti ma industry a discharge mvura muma rivers kana ma lakes yakanyanya kusimba zvokuti mvura yavano discharge haina kunyanya kushata.
Ava vanga vari Darlington Mulambo, ini ndini Chioneso Jani, muchirongwa pindai mudariro.
Munhau dzemitambo, vateveri venhabvu muZimbabwe vachange vachikuzirira zvikwata zvisiri zvavo apo makunda ne 2017 Africa Cup of Nations ari kusvika kumagumo nemusi wesvondo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vakawanda vanotevera mutambo wenhabvu muZimbabwe vanoti vachange vachitsigira Cameroon apo iri kukweshana neEgypt nemusi wesvondo. Vaimbove mubati wepembe muPremier Soccer League vasemu Hamanda Wana vanoti vari kumhanya nemaIndomitable Lions ekuCameroon ayo vanoti ari kutora mukombe.
Cameroon inosumudza mukombe. Tinodaro nokuti Cameroon yaratidza kuti yakasimba kumadepartments ese. Kana tikacompare Cameroon neEgypt, madepartments ese Egypt yakadyiwa.
MaPharaohs ekuEgypt nemaIndomitable Lions vane nhomba yekutora mukombe uyu zvichitevera nhoroondo yavanayo inofadza makundano aya. Egypt ndiyo iri pamusorosoro munyaya dzekutora mukombe uyu mushure mekukunda kanokwana kanomwe kubva mumafainari masere. Cameroon pamwe neGhana dzakatora mukombe uyu kanokwana kana. Imwe nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association Valoid Tapera vanoti maIndomitable Lions ari kuwedzera mumwe mukombe pamina yavanayo.
Cameroon inowina. Inowina, inogona kuwana kana 1-0. Inogona kuwana kana $20 paCameroon.
Kunyange hazvo vamwe vateveri venhabvu ava vari kuzhamba nekudyiswa kwavakaitwa mari vabhejera maOrioles vanoti havasi kudzoka kumashure sezvo nesvondo vari kutarisira kukanda mari dzavo pane chimwe chezvikwata zviri kutamba. Vatinashe munangazira avo vanga vari mumba inobhejerwa mutambo wenhabvu vanoti vari kuisa kashoma kavanako paCameroon.
Cameroon inowin ndona sa $5 ndeza $5.
Asi aimbotambira chikwata cheCapes United nemaOrioles Alois Punjira anoti veruzhinji vasadherere Egypt sezvo ikangotanga kukanda mambure haidzoreke. Punjira anoti semaonero ake maPharaohs ari kutora mukombe wavo wechisere kubvira makundano aya avambwa muna 1957. Mangwana Burkina Faso iri kutamba neGhana mumutambo wekurwira chinzvimbo chechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatereri msakangano wetu muchirongwa chedu che live talk na 8 PM tiri kutarisa mabatirwo aitwa nedare nyaya ya Pastor Ivan Mawarire uye ya Pastor Patrick Mugadza vakasungwawo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri nichiti murare zvakanaka vatereri.
Neni wenyu Blessing Zulu toksi yamina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zintathu ngonhlolanja 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
umanje uthe khona uIvan Mawarire kumele afakwe ku remand la khonoko bathe yena anxa efuna ukuthi adinge ibail kumele adinge edaleni le High Court ngoba hayi umanje umncane ukuthi ayenze icala kunalelo.
Umthetho ndaba kamanje onqume ukuthi umfundisi Ivan Mawarire kumele aqhubeke evalelwe njalo aphindele emthethweni ndaba mhla ka 17 kuyona le inyanga.
Vele thina besingakufuniyo kusemadopo ngoba abantu siyakhala. Akula muntu osokwavuma ukuthi yena wa ovuma iresponsibility yokubulala ukuthi abantu babulawa nguye.
Umkhosi wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe usuza kwenzelwa esikolo seRhodes Estate Preparatory School hatch eMatopos National Park. Imidlalo yeAfrica Cup of Nations ifika komlindi yacina ngesonto lapho iqembu leCameroon elizadibana khona lele Egypt kufinali yalinkezo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanji weHarare uElisha Singano namhlanje unqume ukuthi umfundisi Ivan Mawarire okhokhela umkhankaso we-hashtag this flag kumele aqhubeke evalelwe njalo aphenduke emthethwandaba mhla ka-17 kuyona le inyanga. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama ngokugcweleyo.
Kusinqumo sakhe uSingano uveze ukuba uMawarire engakhweza udaba lwakhe edalele High Court acela ukuba atholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail njengoba yelika manje lingelawo amandla nxa kukhangelwa ubukhulu becala lakhe. Utshele idale ukuba likhulu kakhulu icala eletheswa uMawarire kungakho idale likubone kufanele agcinwe okwamaviki amabili lize lifike ilanga elibethiweyo. uMawarire wetheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuba avukele uhulumende owakhethwa ngokusemthethweni esebenza indlela zokukhulumisana zakulezi nsuku zenkundleni zebulenjini ezifana leFacebook. Igqwetha lakhe uMnumzana Harrison Nkomo uthi akalacala alidalileyo uMawarire njengoba konke akwenzayo kungaphambani lesekelo sombuso esimnikeza ilungelo lokutsho umbono wakhe lokukhonona ngendlela ezehlukeneyo ogoqela utshengisela.
Umanje uthe khona uIvan Mawarire kumele afakwe ku remand bathe yena anxa efuna ukuthi adinge ibail kumele adinge edaleni le High Court ngoba hayi umanje umncane ukuthi ayenze icala kunalelo. Uyamecisa icala lekufuna ukukhupha umngameli welizwe ngohlakela.
Ngakho ke uNkomo uthi sebezokhweza udaba lokuba atholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail njengokuchiwo ngumanje. Kodwa abaze ukuza kuzwa ethoniswa uMawarire abafana lonkosazana Mona Lisa Sharara utshengise ukukhathazeka ngalesi sinqumo sikamanti.
Indaba yaIvan Mawarire indaba yebuhlungu kakhulu ngoba vele sibona lapha eZimbabwe indaba ekhona ukuthi bafuna usincinjezela. Besize usincinjezela bafuna usiyesabisa ukuthi siyesabe sesihle ukuthi sikhulume sicabanga esikufunayo and bese ubona ingasondaba efe.
Wetheswa umlando wokutshotshozela uZulu weZimbabwe ukuba avukele uhulumende owakhethwa ukusemthethweni kanye lokuqoqa abantu ukuyajengisela edolobheni le New York kwele Melika ngendlela yokuyangisa uMongameli Robert Mugabe ngesikhathi eyengena umhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations. Ngakolunye udaba olufanayo, umfundisi Patrick Mugadza oweRemnant Church owabotshelwa ukwethula isiprofita sokuba uMongameli Mugabe uzokufa mhlaka 17 Mfumfu akasalethwanga emthethwandaba. Abohlangothi lwamajele elizweni besithi baswele amafutha emota ukumletha emthethwandaba kamantshi. Lokhu kusolwe kakhulu ngabenhlanganiso yeChristian Voice Zimbabwe, umqondisi wayo umfundisi Clement Tafumane Zenda waseMashingo ethi kasikho isizathu sokube lokhe evalelwe umfundisi Mugadza ngoba engelacala alidalileyo.
Isikhiwa sona ngokwaso sithi ke you can't persecute the messenger. Angisho ngoba nje isithunywa. So asimeleleni ke ilanga lakhona bese sigweba yena umlimo wakhona omtshelileyo. Mhlawumbe sifuza uMugadza ukuthi umlimo omtshelileyo nguphi. uMugadza ngumfundisi njengokwazi kwami. So nxa ngumlimo ethi mkhonzayo sonke uMugadza kalacala siyabe simele siye kumlimo yena ngokwakhe siye mtshe ukuthi why watshela uMugadza into efana layo naleyo.
Umfundisi Mugadza yena wetheswa umlando okweyisa uMongameli Mugabe njalo egcinwe entolongweni selokhu wabotshwayo engazange yavunyelwa loba ukuphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebheyili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavisi Gama.
Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe selethule i-$5 entsha eyohlobo lwama-bond notes. Imali le yengeza leyo esivele ikhona eyethulwe enyakenye egoqela i-$2 yephepha. Kubika uNompumelelo Moyo.
Lamhlanje abantu bavuke behlangabezwa ngumbiko emaphephandabeni ubazisa ukuthi imali yohlobo lwe-$5 bond note isiqalile ukusebenza. IZimbabwe ibhekane lenhlupho ezithile ezigoqela ukungamanga kuhle komnotho, ngakho ke emizameni yokulungisisa ukusilela kwemali emabhanga elizweni, uhulumende uqale ukudinda imali engelahlonzi engasebenzi kwamanye amazwe. UZulu wakobulawayo uveze imibono ehlukileyo ngokuza kwe-bond leli ethi imizamo kahulumende yokuthuthukisa isamba sakhe elungiselela ukhetho oluzayo. UMnumzana Mbonisi Gumbo uthi akathokozi ngitsho lakancane ngaleli nyathelo likahulumende lokwethula i-bond note leli.
Ukuza kwe-$5 bond note siyakubona, kodwa asonto esiyithakazelelayo ukuthi nje khona uhulumende kazange wasinika i-choice. Waye wafaka i-bond note kwaqeda lapho sekunyamalala i-foreign currency okuyiyo ekade isebenza isikhathi sonke lesi. Ucabangela ukuthi lokho kwenziwa ukuthi ngoba next year kuzaba kulama-elections, so uhulumende ufuna ukuthi asebenzise imali le yama-bond note.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Bukhosi Sitsha uthi ibhanga lesizwe lingaqhubeka lidinda imali yamabond lize lidlulise amalawulo kuzadala inhlupho ezengeziweyo kwezomnotho.
Ye thina uza kwe-$5 bond note siyakuzwa sibililwa nxa uhulumende besitshelile ukubana uzayivisa, kodwa thina ngendlela ayenza ngakhona sicabangela ukuthi kwakhona kuzadala i-inflation ngoba abantu basebenzisa imali leyi ayikwanisi ukuthi kwakhona bathenge ngayo i-foreign currency ile semvalo ukuthi bayethenga impahla phansi.
Usomabhizimisi wakobulawayo uMnumzana Reginald Shoko yena uthi okwamanje bayayemukela imali ye-bond ethi ukusebenza kwayo kuhle kuyavela ngumabasa kusiya kunhlangula, noma nje idola leMelika selisiba lilutshwana elisezandleni zabantu.
Hayi, konke lokho kungakhangeleyo ukuthi kungayenzakala, kodwa sithi asikunikeni isikhathi sibona ukuthi kungahamba njani, ngoba ekuqaliseni kwangani kuza idola lizanyamalala, into ezizanyamalala kubuya i-$2. Enxe kungabe kunjalo, enxe kungabe kusebenza ngezinye indlela. So ngithi hayi, ngesikhathi sabe sesibona kubojuni ukuthi kuyazohambe njani.
Umfundisi Njabulo Ncube yena wamukele ngenjabulo i-bond note leli ethi ulethemba lokuthi lizakwehlisa udubo lokusilela kwemali elizweni.
Le mali izokusiza ngokubona kwami ukubana la malayini asegcwele emabhenki adede, njalo ngibona ngathi ngokwenza kwabo lokho kuzenza ukuthi abantu benelise ukuphila ngendlela engcono njengoba imali ihlupha elizweni lakithi. Ngakho ke imali izasiza kakhulu ekuthini abantu benelise ukuthi impilo yabo bayiphile ngemfanelo bengela kuhlupheka ukubana bathole imali yabo njengalokho esikubonayo.
I-Reserve Bank of Zimbabwe lokhe ingacaci ukuthi imali yohlobo lwe-bond iya kumanini ukusebenza, osekuthiye abaningi belokuthandabuza ukuthi kuzaba njengayizolo lapho abasele lamaqubaquba amaphepha angasebenziyo okwabangela ubuyanga lendlala ezweni. Emalini yama-$2 bond note enye yayo ihle ikhanye ukuthi ngoluphetshana okungela hlonzi ngoba emfanekisweni wamadwala ngezinye izikhathi kuyabe kuchithekele ipenda yemali, njalo amavinkili balakho ukuyala lapho uthenga, osekuchiye abantu belobunzima. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ibandla leZANU-PF seliza kwenza umthimba wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe phansi komkhankaso we-21st February Movement esikolo seRose Estate Preparatory School hatshi eMatopos National Park kulandela ukukhalaza kwezakhamizi. Kodwa ilunga lekomiti eqoqa lombuthano umnumzana Neva Kanye utshele intathelizindaba ukuthi baguqule indawo ngoba iMatopos National Park ibingakalungeli ukwamukela inkulungwane zabantu ezikhangelelwe ukuya embuthanweni lo. Kodwa isakhamuzi seMatopo umnumzana Dingilizwe Ncube utshele iStudio 7 ukuthi isakhamuzi izakhamizi zalumango zicunulwe ukuthi lapho obekumele kwenzelwe khona lumcimbi bekuseduzane kakhulu laseBhalagwe lapho okwaphoselwa khona izidumbu ezabantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi.
Izakhamuzi inkosi enkulu aziphathekanga neze ngoba singacabanga kuhle kungekudalanga abantu bebekhala ngendawo zabo kade bezisuthinene. Plazi ma usize eMatopo usuka koBulawayo usiza ngapha sisasebenzisa umgaqo kaSmith ukubonisa kahle ukuthi i-development ngapha ayikho. So plazi into ezinjengeground zayenzakala khona ngapha. Abantu babuhlungu sibili ukuthi well ma umongameli ezoselebrate into efana naleyo kodwa abantu basasebuhlungu. Kubuhlungu kakhulu ezakhamuzini.
Manje lapho osekuthiwa khona yikho osekuzayenziwa khona umbuthano lo, lithini ngayo indawo yakhona? Ayikho khatshana yini lalapho kade lingafuni khona ukuthi yenzakale?
Nkosi enkulu, uvele thina esingakufuniyo kusemadobo ngoba abantu siyakhala. Akula muntu osokwavuma ukuthi yena ovuma i-responsibility yokubulala ukuthi abantu babulawa nguye. Abantu basebuhlungu, akekho umuntu ozinikeleyo ukuthi athobe amanxeba abantu bakithi. Sikhuluma nje into enjengemsebenzi ebantwini bakithi bemathebeleleni lapha ithathwa ngabantu basesishonisa. Okuzwisa ubuhlungu kakhulu okuthi kutho ukuthi uhulumende ngokwakhe akazimiselanga ukuthi axole or akhulumisane ngendlela eyiyo labantu bemathebelelenti ukuze kutholiswane ngale daba lolwayenzakalayo lobuhlungu kangaka.
Manje ubona ungani abantu bazahamba yini ngobuningi ukuyadla inyama lamakhekhe khonale?
Baba kunalabo vele abangozisu zabo abangena emaphathini bevele bengena ngezisu bengangeni ngokuthi bafuna ukuletha impucuko noma i-development ebantwini, yibo abazahamba nabo. Kodwa abaningi angiboni behamba nkosi ngenxa yokuthi abantu bayakhala, abantu bazobuhlungu, abantu baphila nzima ngoba esikubonayo lapha ukuhlukunyezwa ngamapholisa, ukuhlukunyezwa abantu abavela kwezindawo bezohlukumeza endaweni yakithi. Kodwa kungabantu okumele ukuthi ngabe bazosilethela i-service deliver kodwa sibona sihlukunyezwa. Angiboni abantu behamba nkosi ngoba ayikho into esingayicelebrate thina since independence, akukho kuhle endaweni yakithi.
Umnumzana Dingilizwe Ncube yisakhamuzi seMatopo obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. ku-Live Talk namuhla sikhangela udaba lokubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire omkhankaso we-hashtag this flag. Yena wayetheswa icala lokufuna ukugenqula urhulumente kamongameli Mugabe kanye lokubotshwa kukamfundisi Mugadza. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wele Angola umnumzana Jose Eduardo dos Santos wethule umbiko lamhlanje okuthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli lonyaka okuzafikisa emaphethelweni ombuso wakhe kulelo lizwe oyiminyaka phose engamachumi amane 38 years. Udo Santos utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba umphathintambo wezomvikela uJoao Lorenzo nguye ozancintisa emele ibandla lakhe le-MPLA kukhetho oluza kwenziwa ngoncwabakazi lonyaka. Ilunga leqembu labalwa becatsha besimoslim abedlulisa amalawulo lamathalibhani libikwa libulele amapholisa ayi-92 esiqintini se-Alma kwele-Afghanistan. Leli lunga libikwa libhalise ukungena esipholiseni kumaviki amabili edluleyo labaleka ngemva kokubulala amapholisa lawo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ngemva kweviki eyodwa eqale ukuba ngumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump wamukele inhloko kahulumende weBhilithani eWhite House, unkosikazi Theresa May, obengumkhokheli welinye ilizwe owakuqala ukuhlangana lomnumzana Trump. Bekhuluma lentatheli zindaba, ababili laba bathe bayabukhwabitha kakhulu ubudlelwano obukhona phakathi kwamazwe abo. Umongameli Trump uthe ubudlelwano lobu bugxile kakhulu kunhlangothi ezichiyeneyo ezigoqela ezombusazwe, ezenotho, lakwezebutho. Wengezelele wathi ubudlelwano lobu buzaqhubeka buqhela njalo wathembisa ukuthi amazwe omabili azaphumelela kukho konke akwenzayo engaqhubeka isebenzelana ndawonye. Unkosikazi May yena uvumelanelo mongameli Trump esithi uhulumende wakhe lohulumende weMelika bayakunanzelela ukuqakatheka kokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Wengezelele wathi amazwe omabili azaqhuba imizamo yokuqinisa ubudlelwano bawo kwezokuthengiselana. Unkosikazi May ukhulume njalo ngemizamo yokulwisana lamalwa ecatsha esimoslem edlulisa amalawulo awe-ISIS esithi kuyadingeka ukuthi kuqiniswe impi ekwele-Syria ukuze ehlulwe. Uphinde waphatha njalo udaba lomanyano we-NATO esithi lo ngumanyano obalulekileyo kakhulu okufanele ulondolozwe ngoba uvikela amazwe angamalunga awo. Uphethe ngokuthembisa ukuthi uzakhuthaze amazwe awe-Europe akulo umanyano ukuthi ahlele imali eqondane lokusekela umanyano we-NATO okungamazwe emukelwe kuhle ngumongameli Trump.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ngemva kokungena kwakhe emhlanganweni we-International Society of the Performing Arts eMelika kumaviki amabili edluleyo, uMnumzana Butholezwe Nyathi sekhuthaze abakumsebenzi wemidlalo yokulingisa labaculi ukuthi badinge indlela zokuthola inzuzo ngomsebenzi wabo, hhayi ukumelela uhulumende ukuthi abasize ngemali izikhathi zonke. UNyathi ungomunye wabasakhulayo abangene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship unyakenye, njalo ukhokhela inhlanganiso ye-Amagugu International Heritage Center koBulawayo. Ukuze sizwe okuningi mayelana ngomkhosi we-International Society of the Performing Arts, le mfundiso eyatholwa nguNyathi ekuzeni kwakhe kulo mhlangano, uMike Wobe weStudio 7 uxoxelaye.
Bengiyefinyelele edolobheni elikhulu lomhlaba eNew York, lapho ekedinginxuswe khona yinhlanganiso abayithi yi-International Society for the Performing Arts. Le yinhlanganiso ehlanganisa abantu abamaneja ezemidlalo lamasiko.
Kulo mcimbi ufunde okuningi na okungasiza i-arts industry yethu kwele Zimbabwe, ikakhulukazi i-region yethu yaseMatabeleland.
Uyazi engikunanzelele ukuthi umsebenzi lo wokumaneja amasiko umsebenzi omkhulu, sisuka siwululaze ezikhathini eziningi, but nginanzelele ukuthi ezamasiko lemidlalo ukuthi zize zithuthuke kwelakithi, kumele kube labantu abaqeqetshayo bazwisise ngendlela elobunono ukuphatheka kwezemidlalo.
Yini umbono wakho mayelana ngesimo se-industry yethu e-arts, culture and heritage?
Sisesemuva ngamafitshane, sisesemuva, but sisesemuva kunjalo kule potential ngangingatsho ukuthi kakhulu nxa uhulumende engasekela ngemali langendlela ezijiniyo ezemidlalo lamasiko kwelakithi eZimbabwe, singathuthuka sibili.
Kodwa ushilo wathi uhulumende akalayo imali, so kukhona na okungayenzakala ukusiza abantu labaculi bethu kwele Zimbabwe ukuze labo bayenze imali esuthisayo?
Ewunye kade sukuhlaziya kakhulu ukuthi abantu bengameleli ukucela imali kakhulu. Nxa uvele ungumculi ungumdlali, kumele uthengisele abantu bathenge umsebenzi wakho, kulokuthi wena umelele imali kahulumende engasozi ibuye.
Wena okuhlangene lakho kulo mcimbi, kwakukhuthaza na ukuthi ufise ukusebenza le nhlangano etshiyeneyo edabukela kwamanye amazwe?
Kakhulu i-Amagugu International Heritage Center vele yona ilombono wokuthi ithuthukise ilondoloze isiko lakithi kwamanye amazwe, sikufeze singasebenzelelanga ndawonye labanye abantu lezinye inhlanganiso. Ngakho bekungokunye kade ngikwenza njengendlela yelobunono ukuthi ngidale ubuhlobo lobudlelwano lezinye inhlanganiso ezifana le-Amagugu International Heritage Center.
Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo ye-Africa Cup of Nations ifika komlindo yacina ngesonto, lapho iqembu le-Cameroon elizadibana khona lele-Egypt kufayinali yalinkezo. Kusasa khona iBurkina Faso izanqikilana leGhana emdlalweni wokudinga iqembu elizaqeda umncintiswano lihlezi kuzinga lesithathu. EleZimbabwe lona kudala laphuma kulo mncintiswano. Sixoxele ngcwethi yecubungula ezemidlalo umuzi wethu Hadebe, saqala ngokumbuza ukuthi ubona umdlalo wakusasa uhamba njani.
Ngokubona kwami iGhana ma ingakwanisa ukubona isebenzisa amathuba ingawunqoba lo mdlalo, kodwa kuqakathekile ukubana inanzelele lokhu abakuthi i-counter attack. IBurkina Faso ikhanya idlala kakuhle ma isebenzisa i-counter attack, kodwa ngibona engathi ngumdlalo onganqotshwa ngabafana nje beGhana bengawuthatha lo mdlalo.
Ngesonto kulo mdlalo omkhulu owe-final phakathi kwe-Egypt le-Cameroon, yiliphi iqembu obona liphakamisa inkezo le?
Akula muntu obekhangelele ukuba namaqembu wona lawo womabili abe eku-final le-AFCON 2017. Uzananzelela ukubana i-Egypt yehlulekile ukubana ifike ku-AFCON okwama-AFCON amathathu adlulileyo. Kodwa uzananzelela njalo futhi ukubana sebefike kulo mdlalo bebengahlohli kakhulu. Sikhuluma nje ngibone ngathi ukathi bahlohle kwaba kane, kanti into eyabo enkulu ade beyenza ukubana bebengahlohla kakhulu, bahlohle kanye. so kusitshengisela ukubana i-defense yabo ibiqinile njalo uma bengahamba benjalo bakhona ukubana benqobe leli qembu leCameroon lalo abane ngade bengakhangelelanga ukuthi lifike kuleli hlandla ngoba abadlali babo abaludumo abaningi bekhalele ukubana bebuye kuleyi AFCON. Umqeqeshi wabo ubuye labafana abancane bayenzeka kuhle abafana laba okukhulu ukubana badlala beli qembu. So sibona amaqembu amabili ayenelisa ukudlala kakuhle besebenzisa i-teamwork kakhulu yikho okuza yenza ukubana umdlalo lowo ube mnandi. I-Egypt yona isithethi AFCON ka-7 okutshengisela ukubana bengaba lethuba elihle elokubana bethathe leyi ikhaphu okwesi-8 ezananzelela njalo ukubana iCameroon yona izaba lethuba lokubana ibe ye-hoster i-AFCON ka-2019 labo balethuba elihle lokubana bethathe i-AFCON iminyaka ilandelana. Lanxa abantu abaningi kade bengakukhangelelanga lokho i-Egypt ingawunqoba lo mdlalo.
Umuzi wethu Hatebe yincwethi kwezemidlalo sixoxela kobulawayo. UHatebe uthi i-Egypt, mina ngithi iCameroon yiyo ezayiphakamisa linkezo.
Ngiyamthanda umuntu.
Leli qembu lamafika amahle likhokhelwa insizwa yezelwekhezi uKhayelihle Ndebele unina engwakusibanda. I-DVD yaleli qembu ethi Ngungunyane iphekelwe ezintabeni emfuleni kubotshisa nyama ezibayeni nakuzo zonke indawo ongazicabanga eziveza impilo yesintu. UKhayelihle uthi walipheka leli DVD esitshelile ukuthi ukujaha akusukufika. Kanti ke lemnonyeni linsizwa yaphiwa izwi lomzwilili.
Emculweni bangibiza nkunzi yehlathi abanye ikakhulukazi izinsizwa nezintokazi. Uma sengiyibiza ke mina ingoma ngivamise ukusho kanjena. Yasho yabonga inkunzi yehlathi umafohla wethu bavalile isidla amathole ingabe indaba zalutho. Umtatazeliso womfana lirasta igoli yagijima yashinwele. Bahleka abantu yahleka ngisho nazingane encane zathi lol. Ngisho kanjalo ke uma ngishaya ingoma mina.
Ziphiwe kakhulu enyaweni lezinsizwa okwenza zithi nxa sezivunule amabheju ziphethe iziginci kutshaywa ondlamu uphosuthi ngamabutho enkosi uShaka eqeda kuqubisitha. Kunze hlathi uthi kungungunyane lapha wayekhuza usowabo abazibona sengathi balingana laye kwezomculo.
Futhi mangithi ungungunyane ngisuke shuthi ngcokola ngenza amajoke nezinye izinsizwa lapha kumaskandi. Shuthi ngisuke mfalekisa nje ungungunyane thina sikhule sazi ukuthi labantu abafishane laba abanenkani kakhulu. Ngisuke ngisho lapho ukuthi hayi cha bangungunyane futhi base sebancane ngengoma. Futhi bazosifica kweliwude.
Ingoma zakhe uthi nxa uzilalele uzwe ukuthi umasikhandi wemandulo impela obuhwatshwa ngophuzu khemisi ngezikhathi zabo. Bacula ngayonke into ongayicabanga ngokuqela ezothando, ezemkhuhlane, ezokukhuza, ezokulaya, lezokugiya. Kanti kwazise yonke into abacula ngayo iyabonakala ku-DVD yabole.
Thina masidlala ingoma, amaphimbe ethu amnandi kakhulu, futhi nokugida kwethu i-stage siyakwazi ukusibamba. Uma kakhulukazi kuthiwa mhlambe kunomshado noma i-event noma ngayini siyimisela kakhulu, angeke uzisole. Uma ngemali yakho mhlawumbe usuke usiqhashe ngayo ungajabula kakhulu impela nawe ungafisa nanokuthi mhlawumbe singahlala emzini wakho.
Unkunzi yehlathi uthi phezu kwale DVD entsha balo madlalada amabili okuyizinto ongazitholela zona nxa ungathintana labo kuFacebook egameni labo elithi amafika amahle. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Mhlaponi.
Lolo begulu hlelo Woza Friday sileqembu le amafika amahle kwanelo kwalamhlanje mthokazo livalelisayo ngintungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.